Vashitaura ni watu roe na umushure memsanga nwe dare makurukota, gurukota rezo utano, vaobeda ya moyo, vatipane madogotera makumi manane vatana tuchete, vadzoka pabasa zvitevera kuramwa mabasa kurukuit kwa nana chiremba, izu zvinotevera kurudziro yemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, yekuti ana chiremba vakadzingwa mabasa, vadzoke kubasa mukati memazuva maviri pasina mibvunzo.
Kune machiremba anosvika 46. 46 ndo akadzoka kubasa musure mekunge president wenyika mukuru wenyika apa chinano chokuti vanhu machiremba adzoke kubasa pasina chinozobvunzwa saka 46 ndo akadzoka saka ndopatira.
Vamoyo vati nguva yakatarwa navamunangagwa kuti ana chiremba vadzoke kubasa pasina mibvunzo haisi kuzowedzerwa sezviri kudiwa nesangano rinomirira ana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kabineti yati iyo moratorium iyo yacho kupiwa chance yokuti vadzoke zvakatopera pane zuro ipapo. Pakatarwa panga pakataurwa nemukuru wenyika segratitude yanga apawo asi ndanichitaura vangu ndichiti kuda pangangova nevamwewo vanga vakabatikana zvokutoti vaida kuuya kuzonyoresa vabva vatadza vakadaro vakanyorawo tsamba yavo vachitaura kuti ii zvazvakandiomera pane chokuti chakaitika umboo hwangu hwokuti ndakatadza kusvika zvoburitswa pachena zvobuda pachena nozofamba zvakanaka. Tiri kuda kuti vanhu varapwe, tiri kuda kuti machiremba edu adzoke kubasa, tinoda kuti vashande vachiponesa vanhu. Saka zvimwe ndezvokungotiwo pane vamwewo machiremba anotogara pachipatara saivavo taitarisirawo kuti kuda vachakasirawo kuuya.
Vamoyo vatiwo hurumende iri kuda kuti nhaurirano dzirambe dzichienderera mberi nana chiremba asi hurumende ichaita nhaurirano nana chiremba vari pabasa chete kwete vari kuramwa mabasa.
Kabhineti yati iyo tinokwanisa kunge tichitaura nezvekugadzirisa kuti zvinhu mashandiro emachiremba aite zvakanaka kana ivo vari pabasa zvataurwa pachena chaizvo vataisvitsanya iyoyo vati tinokwanisa kuita kana vanhu vari pabasa. Saka panguva ino isusu veMinistry of Health tichataura nana chiremba vari pabasa, hatiregeri kutaura navo kuimprova maconditions of service asi totaura navo vari pabasa. Saka pane vari pabasa vadzoka ndo vatinotaura navo, hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura vachinzwawo zvavanenge vachitaura isusu tinoita kuti zvifambewo tinonotsvanga tsvanga toita senyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi dzeaccommodation dzemafuta kudhraivha mota madhiziri mapetro zvese izvozvo.
Vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nana chiremba muzvipatara akafanana nekushayikwa kwezvikwanisiro zviri kudiwa nana chiremba kuti vakwanise kuita basa ravo kunyange hazvo vati hazvisi zvese zvavanokwanisa kugadzirisa munguva pfupi. Izvi zvinouya apo ana chiremba vakuru vachiti vari kuronga kuratidzira mangwana vachiti basa ravawandira kubudikidza nekuramwa mabasa kwana chiremba vadiki uyewo senzira yekuratidza kusafara nemari dzemihoro dzavari kupiwa nehurumende. Zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti varimi vechichena vaimbove varidzi vemapurazi vabhadharwe mari yemuripo yekutorerwa kwavakaitwa mapurazi avo inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kuvarimizana. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Haingori nyaya yezvabvumirano, inyaya yezvakaitika. Iripoti yapiwa kukabhineti yokuti 100 mawhite farmers vari vulnerable, former white farmers vapiwa 53 million years yecompensation nekuti ivape relief ivapewo kuvabvisa muhardship yavari.
varimi vechichena vanodarika zvuru zvina vakatorwa mapraze avo pachirongwa chekugovera ivhu kuvatema. Izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.